Skin Production.
Vanessa vanoda vape vanosvika kumba. Vamwe vacho vari pano iri misati ndabvunza. Vanorovawo nemabhira, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi. Vanorovawo nemabhira, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi. Havambode zvinovanetsa kuita zvinhu zvinovashupa. Nyangwe vakadya kwabhutsu mbavanosvika. Nyangwe vakarara vari pabasa zvinowanikwa. Nyangwe vekwanguva nondisimbisa inotambika.
Vanorovawo nemabhiya, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi. Vanorovawo nemabhiya, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi.
Kunyangwe kana vakabatwa nekwavanofamba, mambo nepavanotadza, muvaregere.
Pane zvinhu zvinovadaro mambo, zvavanoda zvingovapaiwo mambo. Vanorovawo nemabhiya, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi. Vanorovawo nemabhiya, vamwe vanorova bonzo, vamwe vanorova ngoma, vamwe ndevemapirizi.
Havambode zvinovanetsa kuita zvinhu zvinovashupa. Nyangwe vakadya kwabhutsu mbavanosvika. Nyangwe vakarara vari pabasa zvinowanikwa. Nyangwe vekwanguva nondisimbisa inotambika.
Vanorova.